Assistant Commissioner Nyati kana vachitaura ivo kuti havasi kuziva kuti mapurisa ari kukanganisa nekumisa marally eTriple C Citizens Coalition for Change inotungamirwa navachamisa havasi kureva ivo chokwadi. Nezuro chaiye takaita dambudziko kumukoba kugweru macitizens kana kuti vagari venzvimbo iyoyo vangu vaungana kuti vakampenere candidate yavo vaAmos Chibaya asi mapurisa akauya achisunga vanhu zvinhu zvisingatenderwe pamutemo uye nebumbiro remutemo constitution yedu.
Saka sebato muri kurudzira kuti paitwe sei nemamiriro aita zvinhu?
Nyaya yemaelectoral reforms ngaigadziriswe. Tinoda free and fair election kana kuti kuenzaniswa kweplaying field yemaelections kuitwa kuti tisazopokana nemaoutcomes achazobuda pasarudzo idzodzo. Saka isi tiri kutsimbidzira kuti ZEC ngaitarise nyaya yemaelectoral reforms ngazvigadziriswe kuti mapurisa asaonekwa achisunga masupporter eTriple C vachisiya vanhu veZANU PF vachikampena vasingakanganiswe kana kumiswa nemapurisa.